pamarindanovi goma gamba enyika pa National Heroes Eka nhasi panga pachicherechedzwa zuva remagamba akarwa muhondo yerusununguko. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vati referendum ichaitwa bedzi kana pave nekuwirirana pakati pemapato ari muhurumende mubatanidzwa. Mapoka maviri eMDC ari muhurumende anoti hapasina nhaurirano dzichaitwa pabumbiro remutemo idzva rakanyorwa richitungamirwa neCOPAC, uye mapato aya anoti kwangosara kuti vanhu vaende kumusangano wechipiri weAll Stakeholders Conference kwozoendwa kureferendum. Asi Politburo yeZANU-PF yakabuda nechisungo svondo rapera chekuti panofanirwa kuitwa dzimwe nhaurirano pamusoro pebumbiro iri, sezvo bato iri richiti harisi kufara nezvimwe zviri mubumbiro iri.
Our constitution should unashamedly reflect Zimbabwean values and principles, no less and no more. If I may go on a bit longer, once there is consensus, the draft will be subjected to a referendum. During the referendum, people will be afforded the opportunity to vote for the adoption or rejection of the proposed constitution. It is our expectation that elections will follow soon after the referendum.
Vamugapa kurudzira mapato ezvematongero enyika kuti atsvage rutsigiro murunyararo.
Tovawo nokunzwa kuti hatisi tose tine ndangariro dzimwe chete pamapati edu takasiyana. Kana usingade zvinoitwa neimwe pati, unorega kuivhotera kamusoro kuvhota. Ndokuti pasinayo musi uyu. Kwete zvibhakera, zvibhakera tichada, zvibhakera tichada, hatichada ropa.
Zvichakadai, mutungamiri wehurumende uye vari mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vasveriredzwa nenhengo dzeZANU-PF dzanga dziri muchaunga, zvakonzera kuti vatsiurwe navaMugabe vachiti vanhu vanosungirwa kuremekedza utungamiriri hwese zvisinei nekusiyana kwavanoita munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hapana asingadade nokuti nyika ndeyake. Ngatipanei rukudzo, hatidi kunzwa zvamanga muchiita zvokushora. Hatidi, hatidi, hatidi. Zuva ranhasi izuva remunhu wese, saka tererai.
Semagariro avo pamakungano akadai, vaMugabe vatorawo mukana uyu kutsoropodza zvirango zvakatemerwa ivo vaMugabe nevamwevo vari muZANU-PF nenyika dziri kumavirira, vachiti zvirango izvi zviri kuwisira upfumi hwenyika pasi.
Our economy continues to experience challenges arising from the illegal sanctions imposed by Britain, the United States of America and the European Union and other Western nations. Our steady economic recovery efforts have been severely retarded, particularly by the calculated refusal for Zimbabwe to access critical concessionary financing facilities such as lines of credit, which are crucial for the rehabilitation of our industry and infrastructure. We continue to call for the unconditional lifting of these illegal sanctions on Zimbabwe.
VaMugabe vati vakarwa muhondo yerusununguko vakarwira kuti vanhu vatema vawane kuzvitonga kuzere. Vatsoropodza varimi vatsva vari kushanda nevarungu mumapurazi, vachiti vanhu ava vachatorerwa minda kana vakaramba vachiita izvi.
Saka vai vari kuita usahwira nerweseri pachivande nevatakatorera vhu kuti varimirwe ngavachenjere, nokuti tinovati vari kudzosera shure rwendo rwemberi rwechimurenga. Tinovatorera topa vanenge vachikwanisa kushandisa ivhu iroro nomutoo kwavo.
VaMugabe vati vanhu vari kushanda nevarungu muminda ava vanosanganisira mamwe madzishe avasina kudoma nemazita, uye vati hurumende haizotyi kutorera vanhu vakadai minda zvisinei nekuti ndiani. Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere muna 1980 mushure mehondo yakaurayisa vanhu vazhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.